This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova sachigaro weZanu PF kumashonaland west vatemba muliswa vamiswa mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba pfuti dzemumwe murimi wechichena muna 2002.
Vanhu vakawanda vanoti kutengeswa kwezvinhu mumigwagwa zvisina kurongeka ndiko kuri kukonzera dambudziko remarara muguta reHarare nemamwe maguta.
Vamwe vanoti kugadzwa kwakaitwa mutungamiri wenyika Robert Mugabe sasachigaro weAfrican Union hakuna zvakunobatsira Zimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo yesachigaro weZanu PF kumashonaland west watemba muliswa vamiswa mudare nhasi muchinoi vachipomerwa mhosva yekuba pfuti dzemumwe murimi wechichena vaMiles Walter Hall. Vamuliswa avanga vachiratidza kufara vachapinda zvakare mudare mangwana apo vachakumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamuliswa vakasungwa nemugoera manheru. Gweta ravo vamusindo dunira hungwe vanoti nyaya iri kupomerwa vamuliswa inonzi yakaitika muna 2002 vakati zvinoshamisa kuti sei yava kupinzwa mumatare nhasi kwapera makore 13.
Direct from Washington, the Voice of America.
Vanhu vakawanda vanoti kutengeswa kwezvinhu mumigwagwa zvisina kurongeka ndiko kuri kukonzera dambudziko remarara muguta reHarare nemamwe maguta. Vanhu ava vanotiwo izvi zvirikukonzerwawo zvinogonawo kukonzera zvirwere sezvo marara arikungorasirwa pese pese. Mashoko everuzhinji aya anotevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo ekuti vanhu vari kutengesera mumigwagwa vanofanira kubviswa nechimbi chimbi. Asi veruzhinji vanotiwo hurumende uye vaChombo ndiyo iri kukonzera ndiyo honzeri sezvo iri kukundikana kuwanisa vanhu mabasa uye yakaregerera vanhu ava vachiita madiro ajojina kubva kare.
Vachitaura mukupera kwesvondo pamusangano wepagore wemameya pamwe nemasachigaro emakanzuru wechikamu manomwe nenhatu kana kuti 73rd Urban Councils Association of Zimbabwe meeting wakaitirwa kuvulawayo, vaChombo vanonzi vakati panofanirwa kutorwa matanho nechimbi chimbi ekuti vanotengesera mumigwagwa vange vachibviswa sezvo vari kukanganisa nyaya dzeutano uye nzvimbo dzigere vanhu. Studio 7 yakundikana kubata vaChombo kuti tinzwe divi ravo. Asemeya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni avo vakapindawo musangano uyu vatenda kuti ichokwadi kuti vaChombo vakataura mashoko aya. Asi vanoti zvakakosha kuti patorwe matanho asingazokanganisawo kurarama kwevanhu vanotengesa ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyenyeni.
Hongu mashoko ndakataurwa naminista takanga tiriko. Nyaya iripo ndeyekuti guta rasviba neuwandu hwevanhu vari kutengesa-tengesa pese pese kunyanya mumugwagwa pamberi pezvitoro. Vamwe vacho vachitengesa zvakare zvikafu zvatisingakwanisi kuona kuti utano hwazvo hwakamira sei, zviri kuchengetedzwa sei, zvakagezwa here, zviri kubva pai, zvimwe zvinenge zvakambovigwa kuitisa mapurisa, hamuzo zvaka zvinenge zvakavigwa mumadhireni here kana muchii. Saka pane nyaya yeutano zvechokwadi and nyaya yekuti mavendors awanisa ichokwadi yaakutoda kutoti ishandwe nembatauro wanonzwa naminista iwayo.
Imi sekanzuru muri kutambira sei danho iri? Tinonzwa kuti varikukurudzira kuti zvinge zvichitoitwa nechimbi chimbi kubvisa vanhu ivava mumigwagwa.
Ngazviitwe nechimbi chimbi nekuti takatozvinonokera, asi ngazviitwe nemwero wakanaka usinganyanyi shungurudza vanhu ava. Vazhinji vari ku za kutengesera mumugwagwa kwedza kuraramisa mhuri dzavo. Hakusi kuda kwavo kuti basa ratikandura vanga vakasarudza kunge vachiita. Saka ngatidzikwana maitiro atinoita ekuvasudurudza zvisingajanyovashungurudza.
Saka imi sekanzuru munotarisira kutanga rini kutora matanhiyo ane kutora urongwa iwo tichiona kuti muri kutaura kuti panoda kunge pachigadziriswa nzira dzekubata nyaya iyi zvakanaka?
Handisanda kukwanisa kukupai dheto zvo zvichafamba sei, uye vachanga vari pamberi pebasa iri ndiani vacharifambisa sei. Handisanda kukwanisa kupai mashoko akanaka naizvozvo.
Tinonzwa kuti kanzuro yeHarare ine urongwa hwekuti vanotengesawo migwagwa vange vachinyoresa nekanzuro uye vachipiwa mekushandira. Muri kuona vari kuutambira here kurudziro iyoyi iyo vanotengesa iva?
Chiri kunetsa ndechekuti kuedza kurongwa ikoko hakusinozobudirira, because vazhinji vari kuti nyangwe vakarejista vanoenda pasipo varejistira. Vamwe vacho vanoti kana vasina kunyoresa vaenda pane dzimwe nzvimbo dzavangowana kamukana kekutengesera vari. Saka dai vanhu vacho vekutengesa zvinhu vari vanhu vanovimbika, vanotarisika pamwe tumataro twatambenge taedza zvekuti varongeke twainge twaka tipundusa pasi. Tinongoona kuti tinenge tichitombobudirira zvekuchinja zuva nezuva.
Vanga vari meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano revanorarama nekutengesa reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Hatitarisiri kunzwa zvinhu zvakaita saizvozvo kubva kuna minista. Minista akabata chinzvimbo chikuru savachombo chakakosha kudaro. Tinotarisira kuti pese pavanenge vachitaura zvavanenge vachitaura vanofanira kutanga kunge vanatsokuongorora kuti mashoko avo anoenderana here nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanozviziva ivo savachombo kuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika, vanhu vazhinji vaorarama nekuburikidza nokutengesa kwevhendimu ikoko. Zvino vakauya vachipasuggestion yekuti vanhu vese ngavabviswe mastreet, nekuda kwokuti vanoda kuti mastreet munge makachena. Zvinotishamisa isu seboka kuti saka vanoreva kuti vanhu vochienda kudzimba vondofira ikoko here. Zvinenge zvisingarevi kutaridza kurongeka padivi ravo sehurumende. Asi tinongokurudziravo ivo vachombo kuti kana pavanoti vasina nzwisiso maitikiro anenge achiita basa, vanokurudzirwa nguva dzose nevakasununguka kuvhunza kumishangano maumbiridzo akaita sedu kuti vanzwise kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Imiwo nhengo dzenyu dziri kubatawo sei nyaya dzeutsanana idzi?
Mamembers edu tinogara tichivakurudzira kuti pese pavanoshandira pange pakachena. Tine maprograms atiri kutorana akawanda anokurudzira membership yedu kuti nguva dzose vashande panenge pakadii pakashambidzika, kutiira kuti tibvise njodzi dzezvirwere nezvimwe zvakadero. Tine imwe kampeni yatiri kutofamba nayo izvozvi inonzi Cleanliness is my responsibility campaign, muchidimbu inonzi Simuraka. Chinangwa chayo ndechekungokurudzira mavenda kuti ashande panzvimbo dzakachena. Saka tiri kuita zvakawanda zveboka zvinoenderana nechinangwa chedu chokutishandire pakachena. Ende ivo tinovakurudzirawo vachombowo nevamwe vese vehurumende kuti vanzwise zvinenge zvichiitika paground, nekuti nyaya yeutsanana ndinovimba kuti idonzo romunhu wese. Hasi nyaya yemavhenda chete, vese nevamwe vanofambawo nedzimota vanotakura vanoita sei. Tinenge tichiona kuti tose tifanira kungowirirana kuti aiwa utsanana, utsanana nguva dzose.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, bato reMDCT ranyorawo gwaro richishoropodza mashoko anonzi akataurwa navachombo aya. Bato iri rinoti zvinozivikanwa nemunhu wese kuti munyika hamuna mabasa, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vararame nekutengesa. MDCT inoti pachinzvimbo chekudzinga vanhu ava kubva mumigwagwa, hurumende inofanira kutambira zvido zvavo yoedza kuzvigadzirisa.
Nyaya yebhiri rehurumende rekutora chikwereti chebhanga guru renyika kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Debt Assumption Bill yanga iri mugango mudare reparamende apo makomiti akasiyana-siyana atanga kusangana kekutanga gore rino. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uye gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya ndo vanga vari mudare vachibvunzwa nenhengo dzeparamende. RBZ ine chikwereti chinopfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora, icho yakaita pasi pevaive gavhuna weRBZ vaGideon Gono avaiita mamwe mabasa ainge asinei nezvaifanira kuitwa nebhanga guru.
Mabasa aya aisanganisira kutenga materakita fotereza nezvimwe zvaipiwa vanhu varikunzi nehurumende avafanire kuburitswa mazita avo. Asi vachitaura komiti yezvemari iyi vachina masana pamangudya vati chikwereti ichi wave mutoro kuRBZ zvopakuti banga iri ritadze kushanda zvakanaka. Gore rapera vanhu vazhinji munyika vakati havadi kuti hurumende itore chikwereti ichi uye vakati vanoda kuti vose vakapewa mari idzi vaburitswe mazita avo. Asi RBZ nehurumende vari kutsika madziro kuburitsa mazita aya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo hazvibatsire kuti hurumende iyo iri kutatarika nechikwereti chinosvika mabhiriyoni masere izviwedzere mumwe mutoro. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yekomiti yezvemari vawillas Madzimure, vanovawo nhengo yemdc renewal team, kuti tinzwe zvaitika mudare.
Sekomiti tanga tichitaura naminista wefinance vachinamasana gavhena vedu vereserve bank vamangudya nenyaya yezvanga zvichiburitswa nevanhu zvinyunyuto zvavo pamusoro pebhill rokuti chikwereti chereserve bank chitorwe nehurumende. Saka tanga tichida kuonesana navo nzvimbo dzanga dzichinzi nevanhu dei dzaburitswa pachena kuti tigoziva tizive kuti chatoda kumbotora chacho chakaita sei, kunyange zvavo ivo vachiti vange vasingafungi kuti hurumende ingatora chikwereti chebhengi iroro.
Tiri kunzwa kuti nhasi paita kunyunyuta pamari dzezvikwereti. Chii chapa kuti vedare vasagutsikane nedzimwe mari dzoda kunzi dzibhadharwe idzi?
Chiri kuitika ndechekuti dzimwe mari dzanyanya kuzokurisa kubva pamari dzakatorwa nebhanga richitora chikwereti. Zvakafanana nokuti mamwe mabhengi akanga achiona kuti mamwe maservisi orimwe basa rereserve bank raitwa zvakanaka here, totiro charge 1.7 million. Tozoona papepa rinoratidza kuti chikwereti chedu kubhanga iroro chenyika kubhanga iroro chii, ona chimwe chakuda kusvika kuma 40 million. Zvinova ndizvo zvinhu zvanga zvichinyunyutwa nevanhu kuti koyakasvika ikoko chirudzichi chinenge chaitika. Saka papa chibuda kuti aiwa zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kunyatsoitwa nemazvo, saka zvanga zvichinzi zvichagadziriswa. Saka totarisira kuti panouya bhill zvekare zvichange zvadi zvagadziriswa izvozvo. Ndingataura kuti zvimwe zvacho zvinoreva kuti dzimwe mari dzinogona kudzikira. Zvinova ndiwo basa redu semamembers eparliament kuti kana vanhu vanyunyuta ndo zvatinofanira kugadzirisa.
Vanhu chikumbiro chavo kudare reparamende changa chiri chekuti paburitswe mazita vamwe vanhu vacho vane zvikwereti izvozvi. Muri kuita seimi sedare reparamende kuona kuti masita evanhu aya aburitswa?
Isusu takumbira kuti masita ayo tiapiwe.
Saka angabude here mazita aya kana kuti zviroto?
Ipapo pane dambudziko zvishoma. Takangoabvira kare mazita aya tichada, asi kusvika kuzvogarisa tapiwa.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemari uye vari nhengo yemtc renewal team vawillas Madzimure vari parunare muHarare.
Masangano anoshanda akazvimirira oga mudunhu reManicaland anoti anotambira nemufaro mukuru mashoko egurukota rinoona nezvedunhu iri muzvare Mandiita Wani Chimene ekuti vashande vose zvakanaka pasina kufungirana mweya yakaipa. Mutoro wedu wenhauloida Moyo anoti panyaya iyi.
Musangano waitwa nhasi mamutare uyu pakati pehofisi yamuzvare Chimene nevemasangano akazvimirira oga aya wange une chinangwa chekuzivisana uye nekuziva mabasa anoitwa nemasangano aya pamwe nematunhu aanoshandira. Vamiriri vemasangano anoshanda akazvimirira anopfuura 50 apinda musangano uyu uyo waitirwa pamuzinda wemahofisi ehurumende. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti musangano waitwa uyu wakakosha zvikuru sezvo zvichipa chivimbo chekuti vachadyidzana mune zvizhinji. VaMaguhu vanoti chasara panyaya iyi kuzadzikisa zvawiriranwa kuti vaite zvekuramba vachishanda pamwe chete nenzira isina kufungirana.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vawane mukana wekumbotaurawo naminista nekunzwawo minista wacho zvavanofunga. I think platform yatanga tisina kwenguva yakati rebei. Asi chaakuchidiwa manje kwezvinezvi ndechekuti pave ndofunga vakasangana nemacluster for example, cluster natural resources, cluster health, cluster agriculture. Vanokwanisa kunatsa kunzwa zvakatidza mei zviri kuitika in the province. Tochiona kuti zvingafambiswe sei kuti province yedu ikwanise kubenefita kubva pazvivanikwa zvainazvo.
VaShepherd Mutsiyo vanoshanda nesangano rinobatsira veikumaruwa nemari yekutanga mabasa anopa chovhiri kufusa mari. VaMutsiyo vanoti mashoko amuzvare chimene anomba chete kana kutaura kukazadzikiswa nekuita zvinenge zvavimbiswa. Vanoti vanofara zvakare nemashoko avo ekuti vachashanda navose zvisinei kuti masangano aya ndeekunyika ipi.
Nekuti vanoda kuti province develop plus the community ibatsirike sekubatsirika kunoti mangova uya nazvo. Hakuna ngoo ingazotika yakavake kana hospital kana chi yozo kana iri kuAmerica kana ku Britain yozosimudza kuenda nebuilding yeko inonga yaitotirwa imi the commissar kana vanofanira kuzvibata zvakanaka zvine izvozvo.
Muzvare chimene vaudza musangano uyu kuti hofisi yavo hainei nekuti masangano achange achishandira mudunhu mavo anobva kunyika dzekumadokore here kana kuti kwete, sezvo chakakosha kuri kubatsira vanhu vemuZimbabwe.
Muchiuya kuno mabhaku NGO yakabva kuAmerica kana yakabva kuBritain kana yakabva kuNorway kana yakabva kuFrance, maMuzimbabwe muno mese mama NGO echi nekuti anosevha chi Zimbabwe yesu.
Muzvare chimene vayambira vemasangano aya kuti vasaite zvematongerwo enyika mukubata basa ravo mumanyikaland sezvo kuita uku kuchizopa kuti vazopukane.
I cannot differentiate. And it was
Mashoko amuzvare chimene aya anosiyana zvikuru nemashoko avakataura masvondo maviri apfuura pamusangano wavo nevakuru vemakambani anochera zviwanikwa. Apo vakatsiura vemakambani aya kuti vasapinze basa nengo dzebato reMDC. Pamusangano uyu muzvare chimene vakakurudzira makambani aya kupinza mumabasa nengo dzezanupf chete. Nguva zhinji masangano akazvimirira oga anogara akatosurana nehurumende yevaRobert Mugabe, masangano aya achipomerwa mhosva yekuita zvematongerwo enyika nekutsigira bato reMDC. Makore mashoma apfuura, gavhuna weMasvingo panguva iyi vaJustin Maluleke vakachisidzira nekuvhara masangano aya vachiapomera mhosva yekushanda neMDC mukuedza kubvisa hurumende pachigaro. Ndakamirira Studio 7 vaMutare, ndini Lweda Moyo.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook page, kana muchida kuenda pa Facebook page yedu, endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emu Uganda anoti anenge awana mutumbi wemumwe mukuru mukuru wechikwata cheLord's Resistance Army uyo ari kutsvagwa sezvo akapara mhosva dzehondo. Mutauriri wemauto Kenneth Padi Akunda vanoti vakawana mutumbi waOkot Odhiambo, mutedzeri wemukuru weLord's Resistance Army vaJoseph Kony. Vanotiwo vana mazvikokota vari kuongorora kana chiri chokwadi kuti mapfupa akawanikwa ndea Odhiambo.
Thank you.
Vashandi vatakura mitumbi kubva mumigwagwa yemumaiduguri nhasi zuva rimwe mauto emuNigeria arwisa ndokutandanisa chikwata cheBoko Haram changa choda kutora guta iri zvakare. Mumwe muto wemuNigeria anoti nhengo mazana mashanu dzeBoko Haram dzakafa mukurwisana kwakaitika nesvondo kunyange hazvo uwandu uhu husati hwatambirwa nevamwe.
Mumwe mutsigiri weRussia kumabvazuva kweUkraine aburitsa mashoko ekukurudzira kuunganidzwa kwechikwata chiri kupikisa hurumende yemuUkraine kuitira kuti chinge chine varwisi vanodarika zana nezviuru. Alexander Kranchenko, uyo ari kuzviti ndiye mutungamiri weDonetsk People's Republic, anonzi ataura izvi nhasi kusangano renhau reDan News Agency.
Kugadzwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sasa chigaro weAfrican Union kuri kutambirwa nevamwe ukuwo vamwe vachiti hazvina zvazvinobatsira Zimbabwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri veZANU-PF vakaita savaClever Mahachi vanoti vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vakatora matomo musangano reAfrican Union vachiti ndivo vane unyanzvi hwakadzama munyaya dzezvematongerwo enyika kana pachienzaniswa nevatungamiriri vedzimwe nyika.
Iyi nyaya inondifadza zvikuru yakaitwa nevatungamiriri vari munomave vatungamiriri venyika dziri muAfrica. Tinofara zvikuru sei nesarudzo yavakaita iyoyi. Hongu vanhu vangarwadziwe zvavo, munhu aida kuchema vachiti sei vaisawo Mugabe hechino nechino, vaida kuti kuenda ani paiswa ana aite president weAU kusiri vaMugabe. Vaida kuti panzibiti ndiye president weAU, vaida kuti Tsvangirai anzi ndiye president weAU. Hani makatadza kubvisa vaMugabe neelection, saka vaMugabe ndovane kodzero dzokuita president iyo. Wedha munozvida kuti hamuzvidi, but ndo varipo vakatosarudzwa.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaMatthias Somondo vanoti hapana zvazvinobatsira nyika kuti vaMugabe vakaitwa sachigaro weAU.
Maonero angu inini hapana kana zvinobatsira. Kana zvingava zvinonzi zvinochinja zvichibatsiridza vanhu vemuno muZimbabwe. Asi kana pane chimwe chingatova chinonzi chinochinja, kungatova kutochinja kwokutoti vane vane simba rakawanda kunzi Africa yese hapana ane achiti pfii, saka vanogona kungotowedzera kutoita madiro. Saka maZimbabwenzi vatachochema zvakanyanyisa ipapo.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vari munhu akakodzera kutora chigaro ichi, uku kwave kuvapa mutoro wakakura kwazvo pakatariswa zera ravo. VaMugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete mwedzi uno. Asi vaTondlana vati vaMugabe munhu anoziva nyaya dzose dzakatarisana nenyika dzose dziri muAfrica zvekuti vanokwanisa kugadzisa zvinenge zvichidiwa munyika idzi.
Ndifunga kuti pane kuchakwadzichasvika nyaya dzavo, nokuti chairman ndiye anenge ane the final say pane zvinhu zvinenge zvaunzwa. Ndiye minister wake ndiye anogara pasi nesecretariat takata sausadak kuti maissues arofanira kunge achitariswa negungano iri ndeapi. Zvakangofanana zvikari nekuAU, chairman ndiye anenge ane the final say kuti totarisana maissues api. Ende handifunge kuti sachairman angade kuti pange pachipinda maissues anenge achimutsoropodza iye munhu ari kutungamirira gungano iroro. So handisi kuona mapoka aya anenge achiti tichamhanya kusadhaka tichamhanya kuAU kuti vachange vachizotiitira rubatsiro kunge vane kwekuenda, hakusisina.
VaTsomondo vati chigaro chatorwa navaMugabe ichi hachina zvachinobatsira mukusimbaradza ukama pakati peZimbabwe nenyika dzekumavirira. Vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika dzekumavirira dzanga dzotanga kudyidzana neZimbabwe, vaMugabe pachavo vanofanira kugadzirisa chimiro chavo munyaya dzemabatiro avanoita nyaya dzesarudzo munyika kuitira kuti AU irambe ine chimiro chakanaka.
Icho ndo chokwadi. Zvaakuto inini handisina faith navakomana vaya vekumhiri vaya. Vanenge vaakutogadzirisana nokuonesana kuti tamborwa ngatichigadzisa zvinhu zvedu iye zvinezvi. Nokuti deno vanga vane chokuita makore akawandisa vangadai vakatoita chimwe chunhu ichi chairatidza vaMugabe kuti manyanyira vanhu. Asi iko no totoona zviri kutoitika zviri kuratidza kuti vanenge vakutoti ngatichishanda tese. Saka vanongoramba vachitambura vanhu muno muZimbabwe.
Vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union vaPride Mukono vanoti hapana chekutarisira chakanyanya zvikuru kubva kuna vamugabe nechigaro chavo chitsva chavapiwa ichi.
Zvinhu zvake zvakatarisawa mugabe zvinhu zvakawanda chaizvo, asi katinoona kuti vange vachikwanisa kuzviita izvozvo zvinhu zvinogona kuvatorera nguva, zvinhu zvavanogona kunge vasingakwanisi. Pamusaka pezera ravo kekutanga, uyezve kechipiri kuti ivo munhu asinei yake nekuita zvinhu zvine budiriro yevanhu mukati, yeupenyu yevanhu mukati. Tinoziva kuti vatungamirira nyika yedu yeZimbabwe kwemakore anoita 30 nemana, asi tikatarisa pamakore wayo zvizhinji zvatinochema zvavakatiitira zvakashata, pane zvishoma zvatinorangarira zvavakaita zvakanaka. Saka hatitarisire kuti pane zvizhinji zvavangaita mugore rimwe chete iro riravapuwa kunzi vange vakatungamirira African Union.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava ava vanoshanda vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti vamugabe vane basa rakakura kwazvo muAfrica pakatariswa nyaya dzekusagadzikana mune dzimwe nyika dziri muAfrica zvikuru sei kuNigeria neDemocratic Republic of the Congo.
Tikada kutarisa basa rakatarisana navamugabe ibasa rakakura zvikuru nekuti kontinendi yedu yeAfrica munozviziva kuti kune hondo dzakawanda dziri kuitika, kuti DRC kune nyaya dziri kunetsa ikoko, uyezve kuWest Africa kune nyaya dzeterrorism dzanetsa region iyo, nyaya dzana Boko Haram. Saka inyaya dzimwe dzekuti vamugabe pavari kutora chigaro ichi inyaya dzavanofanirwa kunyatsoshanda nemazvo kuitira kuti nyaya dzakadaro dzive dzinopera mukontinendi yedu yeAfrica, kurwisana kwakanyanyisa mukontinendi yeAfrica.
Vamugabe avo vanova zvakare sachigaro weSADC vachange vari sachigaro weAU kusvika muna ndira 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yevanotengesa zvinhu mumigwagwa pamwe nedambudziko remarara ari kurasirwa munzvimbo dzisina kukodzera.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba dzinoti 011-002-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nema text message amatumira. Yekutanga tsamba inoti: jongana Blessing makadii, ndinotenda nebasa ramunoita vakomana. Ndinokumbirawo mundimhoreserowo vanotevera: Kennedy Mujuru, Shemu Shewekunze, Shingirai Mutanangwa, Oscar Gova na Fostage Macheka. Ndini Elton Gova, Marondera West, kwaSamuriwo.
Mwanotiwo, ndinoti burisei mkoma Blessing na mkoma Jonga, ndingafara kwazvo mukaverenga tsamba yangu. Ndini uyo ndakananga kwaSaku Inje, ndinoda kutanga kukwazisa baba naamai Maga, asisi vangu Pressure, Supreme Rose, vanin'ina vangu Kudzai na Tafadzwa, ndisingakanganwe shamwari dzangu dzinoti Taurai, Chikokora na Honest Jole, ndichiti tiri tese hama dzangu venyu, mwana kuda kwashe Maga.
Mumwe anoti: makadii nebasa, rambai muchitipa nhau dzechokwadi. Tafane namo kuno kuZimbabwe, ndini Sidney Bongwe kubuhera pachimbudzi.
Jongana Zulu, makadii pamberi nechokwadi, hapana chichagadzirika kuno kusvika Mwari achiita kuda kwake. Ndikwazisirewo Muto Simba Sabao nemasabhuku ose muchembizi, ndiashi Peinki Magunje.
Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje, asi tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kuStudio 7 tichidziverenga muchikwaisa hama neshamwari.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbova sachigaro weZanu PF kumashonaland West waTemba Muliswa vamiswa mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba pfuti dzemumwe murimi wechichena muna 2002.
Vanhu vakawanda vanoti kutengeswa kwezvinhu mumigwagwa zvisina kurongeka ndiko kuri kukonzera dambudziko remarara muguta reHarare nemamwe.
Vamwe vanoti kugadzwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sasachigaro weAfrican Union hakuna zvakunobatsira Zimbabwe. tavatashwa kumagome chironga chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri nichiti murai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande na Jonga.